Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wemuvhuro, chikunguru 3, 2017. Makateerera kuStudio 7, nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko chasimudzira demo pamutsipo wegurukota rezvedzidzo yepamusorosoro vaJonathan Moyo, chichiti ngavadzingwe mubato nemuhurumende sezvo vari kuzvidza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nekusaremekedza hurumende. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanopinda mumusangano weAfrican Union kuEthiopia vachipa sangano iri chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva yomari iri kunetsa munyika. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chinopinda masemifinals chichitevera kurova kwachakaita Swaziland, uko Capes United ichiunza mufaro nekurova Zamalek 3-1 muNational Sports Stadium neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomirira vaiva varwiri vehondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kudzinga basa gurukota rezvedzidzo yepamusorosoro muzvinafundo Jonathan Moyo, avo vanonzi vari kutsoropodza chirongwa chehurumende chekuvandudza nyaya dzekurima cheCommand Agriculture. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara nevatori venhau muHarare nhasi sachigaro wesangano iri vaChristopher Mutsvangwa vati vaMoyo vanofanira kudzingwa basa vachiti kushoropodza kwavari kuita chirongwa cheCommand Agriculture kunoburitsa pachena kuti munhu asingade kuti Zimbabwe ibudirire. VaMutsvangwa vashora vaMoyo vachiti kushoropodza chirongwa cheCommand Agriculture kuri kuitwa navaMoyo kuzvidza mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vari kutungamirira komiti yedare remakurukota iri kutungamirira chirongwa ichi. VaMutsvangwa vati zviri kuitwa navaMoyo izvi kuzvidza hurumende pamwe nevakarwira kuti muZimbabwe muve nerusununguko.
Jonathan Moyo ane umbimbi ndoga waari kuregererwa achiita zvaanoda mugovernment. Government yakarwirwa nevanhu vakaita chimurenga vakafa vanhu vachinyatsorongekana kuti kuve nepati ine mitemo inokudza vakuru isina godo nekugona kwevamwe vanhu zvekare ndoda kuti vanhu vapunduke. Zvino tiri kuona Jonathan ari kurwisa zvese izvozvo zvakamirirwa nehurumende iyoyo. Ari maminista vari kugona basa kuti vaite vaunze investment anovatukidzira. Mavice president vaita Commander Agriculture kuti ifambe, ana first lady vari kunzi vaita Commander Agriculture kuti ifambe, Jonathan anotukidzira. Chese chinongoda kuti nyika ino ibudirire, Jonathan haachidi, asi ari kuregererwa ari mucabinet.
VaMutsvangwa vati vaMoyo havachakodzere kuti varambe vari muhurumende, vakakurudzira kuti vaMugabe vatore matanho nekukasika.
Haachisina kodzero yekuramba aripo, angadai akatozvibvisa wega, because zvese zviri kuitwa naMugabe haazvidi. Vakati vanoda komandi anoti haidi. Vakati ndapoenda vice president akamutuma pabasa kuti aende kunoita investment kuSouth Africa, Jonathan anoorganiza mafarm invasions kuti zvisabudirire. Chinamasa akafambira kune imwe nyika kunoita matalks ekuti economy ifambe, Jonathan anosoropodza. Ani ikarimira vanhu ichiorganiza vanhu kuti varimirwe kuCommand Agriculture, Jonathan anoti Command Agriculture. Saka munhu akadaro chaari kugara mukabinet ari kugarire chingabude.
Atina ukwanisa kutaura nemutauriri wavamugabe vaGeorge Jaramba pamwe naivo vamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vamoyo vakaudza bepa nhau reZimbabwe Independent kuti zvichitevera kuunzwa kwepfungwa dzekuita chirongwa ichi mukomiti yepamusoro mubato rezanu PF yePolitbureau nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vamunangagwa vakabva vatora chirongwa ichi kuchiita chavo uye vachiita zveuori nevari muchiuto vachisiya bazi rezvekurima rinotungamirirwa navaJoseph Made. Mashoko aya akazogumbura mukuru wemauto vaConstantine Chiwenga vakatsanangura vamoyo semuvengi wehurumende mashoko akaburitswa mubepa nhau reHerald mushure mekunge vamoyo vadoma vakuru vemasoja sevamwe vari kuita zveuori navamunangagwa panyaya yekugoverwa kwezvekushandisa kana kuti mainputs pasi pechirongwa checommand agriculture. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vamugabe vari kutadza kutora matanho panyaya yavamoyo sezvo pane kusawirirana kurimo muzanu PF panyaya yekuti achatora matomho kubva kwavari ndiani.
Vamugabe havasi mutungamiriri anoudzwa zvokuita nevanhu vakaita semaho veterans vachingozviita ipapo. Mucharangarira kuti maho veterans vari kutaura ndivana Matema Danda vakadzingwa muzanu PF. Kuti vamugabe vati vanhu vavakadzinga voterera ivavo, handifungi kuti vangada kuita izvozvo vamugabe. Nyaya iripo ndeyekuti zviri kuitwa navaJonathan Moore uyewo zviri kuitwa nemaho veterans zviri kungobudisa pachena kurwisana kuri kuitika muzanu PF. Kuri kurwisana kwakanangana nokuti ndiani uchatsiva vamugabe, kuri kuti vamugabe vazobva pachinzvimbo choutungamiriri hwenyika. Saka nyaya iyoyo vamugabe vanoihwisisa and vamugabe havangadi kuti chimwe chipoka vochikwidziridza kudarika chimwe.
Kunyange hazvo vamoyo navachiwenga vakabuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muhurumende panyaya yekufambiswa kwechirongwa checommand agriculture vamunangagwa havana chavati vataura nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vapasangano reAfrican Union chipo chemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora. Vamugabe vaita izvi pakutanga kwemusangano wepakati pegore wevatungamiriri venyika dzemuAfrica uyo watanga nhasi kumuzinda wesangano iri kuAddis Ababa muEthiopia. Musangano uyu unotarisirwa kupera mangwana. Muna 2015 vamugabe vakazivisa kuti vaizotengesa mombe mazana matatu kuti vabatsire bazi reAfrican Union Foundation. Mari yakabva pakutengeswa kwemombe idzi ndiyo inonzi yapiwa sangano iri. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekusimudzira vechidiki kana kuti harnessing the demographic dividend through investments in youth. Dzimwe nyaya dziri kutarisirwa kuzeyiwa kumusangano uyu dzinosanganisira kuvandudza sangano reAfrican Union, United Nations Security Council uye nyaya yekuedza kuunza runyararo muAfrica. Mutungamiri weGuinea vaAlpha Conde ndosachigaro weAfrican Union parizvino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuChamembe kweAfrica vaJoy Mabenge avanoti chipo chabviswa navamugabe chiri kuvashamisa zvikuru.
Zvinotikatyamadza kuti vamugabe vanoenda kundope African Union 1 million veruzhinji munyika yavo vari kufa nenzara. Havakwanisi kana kuti vanyatsokunge vachiita kuti vana vavo vavanotungamirira vararame upenyu hwakaringana. Chechipiri panyaya iyoyo, vaZulu, African Union ngaisajaira kuita zvekuita sekuti inonzwirwa urombo nevatungamiriri in their individual capacities. African Union inofana kuti ichitanga kusimba nenyaya yekuti hurumende yega yega yenyika dziri muAfrica panofana kuitwa urongwa hwekuti nyika idzodzo imwe neimwe inge ichibvisa ichibhadhara mari yekuti inozivikanwa. Dzimwe nguva kana zvichinetsa vanogona kuti mari inobhadharwa inoenderana neuremu hweupfumi hwenyika iyoyo. Vabhadhara mari iyi zvinobetsera kuti vatungamiriri venyika vasaita sevanotsvaga dzvene kuAfrican Union.
Tombo tarisawo dzimwe nyaya matambudziko ari muZimbabwe. Tikuona kuti kutorwa kweminda kunenge kotanga kwete kuvachena vasara asi kutiwo kune vamwe vakarwawo nderusununguko kune vamwe vanhu vanga vachigara kumapurazi kubva kuna 2000 uku. Sei AU isingabatibatiwo nyaya dzakadai?
Ndizvo zvandandiri kutaura izvozvo vaZulu. Kuti nyaya yekugara vachingonzi pano vari kupiwa pano vari kuti zvoita kuti vasaive neziso rakajeka pakutarisa zvinenge zvichiitika mune dzimwe nyika, nekuti isu takatarisa tinenge tichitotarisira kuti namaitikiro ari kuita zvino muZimbabwe zviri kuoneka pachena. African Union ingadai yaakungotaurawo, hazvibve zvazonzi zvazvo, ngavataure vobva vati taakupindira, nekuti dzimwe nguva panenge pasati pasvikwa pekuti vangati taakupindira, asi kungotaurawo kwekungoti tiri kunzwa kuti kuZimbabwe kuri kuitika nhau dzaino zviri pachena zvekuti zvekutorwa kweminda zvinenge zviine kakuti nhapfu mukati kakumbunyikidza vanhu vanenge vari kuitirwa izvozvo zviri pachena, nekuti zvinobuda mumagwaro nemumapepanhau anoverengwa kwese kwese.
Vajoe Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7. Batore MDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai rinoti riri kukatyamadzwa uye kushushikana nekurudziro yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti mapurizi mashoma asara achiri pasi pevarimi vechichena atorwe apiwe vatema. Mugwaro raraburitsa bato iri rati rinotsigira chose chirongwa chekugoverwa kwevhu kuvatema, asi kwete nenzira isina kurongeka iyo iri kukanganisa urongwa hwekurima munyika. VaMugabe vari kusimbaradza mashoko avo ekuti vachatora mapurazi evachena vasara vachine minda sezvo pachine vatema vakawanda vasina minda. Mashoko avaMugabe aya ari kutsinirwawo nemunyori muboka revechidiki muzano PF vakudzai Chipanga. Zvichitevera mashoko evaviri ava, mumwe murimi wechichena kwaRusape vaRobert Smart pamwe nevamwe vatema vakagariswa patsva kusanganisirawo vakarwawo nderusununguko vakatorerwa nechisimba mapurazi avo. Asi vamwe vanoongorora zvematengerwo enyika vanoti chinoshungurudza ndechekuti varimi ava vari kutorerwa minda yavo munguva yavanenge vatarisana nekukohwa zvirimwa zvavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi.
Sekuona kwangu inyaya yekuti vaMugabe havachina chitsva chekuudza vanhu kana taapinda kusarudzo. Saka mukatarisa nyaya yeland ndo nyaya yavakatanga kukambena nayo kubva muna 2000 kusvikira pari zvino. Haisiri nyaya yekuti vaMugabe vari kutadza kurara kusvikira vatema vavana ivo. Aiwa, inyaya yekuti vakwanise kufadza vechidiki kuti vakwanise kuvasapota musarudzo iri muna 2018.
Tinoonawo zvakare vaMaguhu kuti vanhu vazhinji kubvira patanga kutorwa minda vari kutorwa minda munguva dzavanenge vava kutarisira kukohwa zvirimwa zvavo. Tingati here ZANU PF kana hurumende ine urongwa hwekuti ngatimire tozotora minda nguva yakati?
Zvinodaro nekuti chiri kuitika apa inyaya yekuda kukohwa pavasina kurima. Agriculture ibusiness, munoinvesta moharvesta. Saka pane hunhu ihwohwo hwekumirira kusvika vanhu vakohwa. Vanhu vanenge vashandisa mari dzavo, vanenge varima vabhadhara vashandi, vachengetedza zvirimwa zvavo, then pavanenge vakufanira kuti vachikohwe wobva wanzi chibva ipano. Inova tsika yaishandiswa zvekare panguva yeudzvinyiriri yekuti vanhu vainzi huyai kubasa voshanda vhiki rese, musi wechina vanotanga kurohwa zvakaitisisa zvokuti musi wechishanu vanhu vanozongoti nemaroverwo yatiri kuitwa zviri nandidzokere zvangu kumba. Munhu wotiza osiya asina kupiwa mugove wake webasa raanenge ashanda.
Tingatarisira here kuti zviri kuitika izvi zvingashandura mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongero enyika muZimbabwe tatarisana nesarudzo dza2018?
Handifunge kuti zvingachinje mafungiro evanhu pamusoro pekuti hurumende yavaMugabe yasvikawo pekuti haisisina chitsva chaichakwanisa kuita, haichakwanisa kupura nyika kubva mumoto wayakaipinza.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare neStudio 7. Makateerera kune penyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti nhasi vachataura nevatungamiri vatatu venyika dziri muEurope dzinodyidzana neAmerica dzinoti Germany, France neItaly. Vasati vaenda kumusangano mukuru wevatungamiri wenyika dzepamusoro-soro mukubudirira pasi rose uyo uchaitwa svondo rino muHamburg kuGermany. Vakuru-vakuru vemuIndonesia vanoti chikopo-kopo changa chakatakura vashandi vana vanobatsira vanhu vari munjodzi pamwe nemauto mana chadonha nhasi apo changa chiri kuenda kunobatsira kubvisa vanhu vari munzvimbo yawirwa nevolcano. Vanhu vanga vari muchikopo-kopo ichi vafa vose. Nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri dzinoti dziri kufara zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekuti zvinhu zvekudya zvakaita sehupfu nemafuta zviwedzerwe pachikafu chinovaka muviri senzira yekurwisa dambudziko rekushayikwa kwechikafu chinovaka muviri mune zvekudya izvi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera dambudziko rekushayikwa kwechikafu chinovaka muviri muvanhu vakawanda, bazi rezveutano rakaisa chiga chekuti kutanga musi wa1 Chikungu rugore rino, vanogadzira zvekudya zvakaita sehupfu, mafuta ekubikisa, shuga neflawa, vachange vachisungirwa kuwedzera zvinovaka muviri muchikafu ichi. Nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri muzvare Olin Rukwesa Chimau vanoti danho iri rakanaka chose mukurwisa dambudziko rekushayikwa kwokudya kwakakwana.
Chirongwa chakanaka mukubatsiridza kureducer malnutrition inova kuderera kwemanutrients mumiri yevanhu. Manutrients akaderera zvinokonzeresa zvirwere zvakadai semarasmus, anemia nemarickets.
Mumwe chiremba musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nicholas Wazadza, vanoti izvi zvichadzivirira zvirwere kunyanya zvinobata vana vadiki nemadzimai. Dr. Wazadza vanoti chikafu chizhinji chiri kudyiwa munyika hachina kudya kunovaka muviri.
Nekuti mukatarisa munyika yedu muno muZimbabwe tine yatinoti malnutrition rate iri kuingiriza kana kuti iri kukwirira. Kuwedzerwa kunoitwa manutrients akaita sana tingati wana vitamin A kana vana vitamin D muchikafu chedu kuchavaiko kunodzivirira kunyanya izvo vana kuti vave vanokura zvakanaka. Uyezve kuchava kunodzivirira futi kuti madzimai anoita pamuviri akwanise kuzvara vana vavo vakasimba vaine utano hwakanaka.
Kunyange hazvo vamwe vari kutyira kuti kuwedzerwa kwezvinovaka muviri uku kunogona kuzokanganisa utano hwavo, Dr. Wazadza vanoti vanhu havafaniri kutyira utano hwavo sezvo zvose zviri kuitwa izvi zviri kuitwa nenzira dzakatambirwa nenyanzvi.
Takatarisa maererano nemaside effects angagona kuwanikwa mufood fortification. Hakuna akanyanyowanda asi tichinyatsotarisa kuwedzerwa kunoitwa mamwe mavitamin kunyanya yatinotiyo vitamin B. Vitamin B yakatariswa ikawanikwa kuti iyo inongozokonzeresawo chirwere cheshuga kana yatinotiyo diabetes kana kuti vanhu vave vane vaobesi kana kuti yatinoti obesity kunyanya kukura muviri. Asi kunyange zvazvo paine zvibingaidzo maererano nefortification zvayakanakira zvakanyanya kwirira kudarika zvayakaipira maererano neinitiative itorwa nehurumende yedu.
Mumwe mugari wemuHarare vaAndrew Tsiga vanoti nyaya yehurombo ndo inokonzera kuti mhuri zhinji dzinoshaya dziite dambudziko rekushaya kudya kwakakwana uku.
Nyaya iripo iri kutizwa nehurumende yedu ndeyekuti vanhu havachakwanisi kutenga chikafu chinoita kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere uyezve kunyatsotenga chikafu chinovaka muviri. Chikafu chizere mashopu kwese kwese asi chisipo mari kuchitenga chikafu chiri kudhura. Saka nyaya iripo ndeyepovhati kushaya mari kuti vanhu vatende chikafu vazviriritire.
Mutemo wehurumende unoti mavitamin A achawedzerwa pamafuta neshuga kuitira kuti zvivake utano hwakanaka hwevanhu. Muhuvhu neflower muchawedzerwa neflolate, zinc, vitamin B6 neB12, iron nezvimwe zvinobatsira mukuvaka utano hwakanaka hwemuviri. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudadigwa.
Monyori wevechidiki mubato rezano PF anoti mutungamiri webato iri Robert Mugabe ingirozi iri pedyo naMwari inofanirwa kuremekedzwa. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro muchinoi pachinoi University of Technology vakudzai Chipanga vakati vaMugabe vakafanana nemwanakomana waMwari Jesu Kristu. Vachipanga vakati vanhu munyika zvikuru vechidiki vanonamata Mwari votevera Jesu Kristu navaMugabe.
He's our Messiah. He's second to Jesus. He's our liberator. We honor God, we honor Jesus. Thirdly, we honor President Robert Mugabe. He's our liberator. Jesus came when Jesus came, he liberated this world. President Mugabe, when he came, he liberated us during his lifetime. So why not honoring him?
Vachipanga vakati vaMugabe vave mudzimu webato rezano PF zvekuti nhengo dzemubato dzave kuenda kunobvunzira kwavari kuitira kuti vapiwe mazano ekufambisa zvinhu munyika pamwe nemubato ravo.
Every Tuesday, vanenge vachisangana na president pane dare ravanoti cabinet kubvunza mweya kawo. Members of the Politburo, every Monday, vanosangana vachida dare re Politburo kubvunza mweya kawo. Members of the Central Committee vanovachidarikira vakati fambe fambe 2-3 months later Central Committee meeting kubvunza mweya kawo. Ndokuti tisarasike misangano yevanhu.
Vachipanga vakayambira vakuru vakuru vari mubato ravo vavasina kudoma nemazita kuti vasazviyengedze nekutsvaka rutsigiro kune vechidiki nekuti rutsigiro rwevechidiki runopiwa vaMugabe chete.
There's a difference between respect and support. Yalege yekusapota chinosapota munhu one anonzi President R.G. Mugabe.
Vechidiki vezanupiefu vakashoropodza mapurisa avanoti vari kuvarambidza kuchera goridhe pamugodhi weEldorado, asi ivo mapurisa vachibvumira vanhu vavo kuchera goridhe nguva dzemanheru. Vanhu vana vanonzi vakafa mushure mekutsikirirwa vachikorokoza goridhe pamugodhi weEldorado uri pedyo nechinhoi masvondo mashoma apfuura. Vachipanga vakange vari muchinhoi vachisangana nevechidiki vanodarika chiuru mudunhu rematonaland wealth mukuronga musangano mukuru wekusangana navaMugabe kupera kwemwedzi uno. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mashoko avachipanga ndeye munhu ari kutsvaga dzvene kubva kuna vaMugabe kuitira kuti vapiwe masimba munyaya dzezvematongerwo enyika. Nyanzvi idzi dzinotiwo mashoko akadai anopatsanura bato sezvo achikurudzira vechidiki mubato iri kuti varemekedze vaMugabe chete kwete vamwe vakuru vakuru vari mubato. Kunyange hazvo musangano wanhezuro usina kubuda nezuva richaitwa musangano navaMugabe, vachipanga nevamwe vavo vakawirirana kuti musangano uyu uchaitirwa pachinhoi University of Technology. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Apa Chigoriwa.
Monabvu, Zimbabwe, muZimbabwe munonzi mune mufaro zvakanyanya zvichitevera mashiripiti akaitwa mukupera kwesvondo nechikwata chenyika chemaWarriors pamwe chete neCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
MuZimbabwe hamusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge chikwata chemaWarriors chapinda masemifinari ekosafa Castle Cup nekudambura Swaziland 2-1. Zuva rimwe chetero maGreen Machine eCapes United akaita zvanga zvisingatarisirwe nekurakasha Zamalek kuEgypt 3-1 mumutambo weCup Champions League muNational Sports Stadium. Kunyange hazvo mitambo iyi yakatambwa nezuro, mhemberero iri kuenderera mberi zvakaitika izvi iri iyo nyaya iri kungotaurwa nezvayo mumabhazi mumabhawa nemudzimba veruzhinji vachiti ivo nhabvu munyika iri kusimuka zvishoma nezvishoma maorias ayo ari kurairidzwa nasande chidzabwa ave munharaunda yakakosha iyi zvichitevera zvibodzwa zvakanwiswa naOvid Karuru pamwe naNox Mtizwa izvo zvasiya Swaziland yave kudzokera kumba vatamba mutambo mumwe chete chete makwikwi aya uyu wave mutambo wechitatu Maorias achikunda mumakundano aya mushure mekurova Mozambique 4-0 Seychelles 6-0 nekuita mangange 0-0 neTanzania vachitarisa matambiro aita Maorias makundano aya kusvika pari zvino nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vachingirai miti vanoti semaonero avo Zimbabwe iri kudzoka nemukombe uyu kumba
fara nebhora ratambwa neMaorias iri dai vakomana varambe vakadaro vaenderera kumberi mukombe unonzi kosava mukombe wedu uya tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha
Maorias ave kusangana neLesotho mumasemifinari nemusi wechitatu mumutambo uyo veruzhinji vari kutarisira kukunda zvekare kuti Zimbabwe ipinde mufinari pamwe nekuita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu asi mufaro munyika hausi kutanga nekuperera paMaorias mushure mekunge chikwata chiri kumirira nyika muCAF Champions League cheCapes United chakasimudza nhandare yese apo chakatamba sechakasvikirwa mukudambura kwavo Zamalek 3-1 mumwe muteveri wemakepekepe vaPonsent Mondiwa vanoti zvaive pachena kuti makepekepe anokunda vachiti ivo nguva yana Zamalek yakapfuura kare vachiti iko zvino yave nguva yezvikwata zvakaita Sema Green Machine ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariat
yashika nguva yekuti tichienda kuna Mavlas Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp
panyaya yekubudirira kwakaita Maorias kuenda kumasemifinals eCOSAFA Castle Cup tournament kuSouth Africa zvichitevera kukunda kwavakaita chikwata cheSwaziland uku Cape United ichirova Zamalek 3-1 muNational Sports Stadium vatsigiri veFacebook page yeVOA Shona vanoti mukoma Thomas Muchenje vanoti zvinodadisa kwazvo ndokuti Zimbabwe izikanwewo yatarisirwa pasi nekuda kweekonomi but we raise our flag higher go makepekepe go mushaisa mufaro go Warriors go yave nyama yekugocha Sene Shirwa anoti zvinofadza zvikuru tinoshuwira kuti Capes United ipedze semutambo unotevera ichikunda zvakare ipinde mumakota final zvinova zvinozoita kuti tive nezvikwata zviviriwo muChampions League munguva inotevera ukuwo Zimbabwe tinoishuwira kuzvambaradza chikwata cheLesotho nechitatu uye kutora mukombe uyu Rhinos Champions Super Eagle Marekera anoti the Warriors no more worries coach should consider in Karuru and Mushure because Lesotho is not a strong opponent. Main focus is now on Zambia in the final. My beloved Makepekepe, there is still work to be done. Management should consider a charter flight. Go grab and retreat. 5-man defense, then catch them on counter. Manavira Prince anoti zvoita kunge shura apa Warrior riri kugadzira vanhu vayo kepekepe nedivi tambai bhora vakomana. Willy Chigumbu anoti vakomana vane chipo asi mari ndopasina zvinorwadza kufira mahara. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Tiri kutarisa kubudirira kwakaita chikwata chemaWarriors pamwe nekutamba zvakanaka kwakaita Capes United iyo yakagura Zamalek kunorira. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Chimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko chosimudzira demo pamutsipo wegurukota rezvedzidzo yepamusorosoro vaJonathan Moyo chichiti vadzingwe mubato nemuhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 3 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Jonathan Wright sibili lapana akula lutholulu ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona umnanga gwalaba kumbe ubani ube uchiwenga ipolitics yakhe angabe umuntu oyipolitisini yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform yiwo veteran layo uchiwenga but then that is a fact there.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kurhulumente lakuzanu PF.
Okwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization. Njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections let's say in 2018 and lokho okwenzakalayo kuzabe kubambanisa ukuthula ukuthi probably sibe le ngama-elections where there is peace.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Iqembu leZimbabwe Warriors lijabulise abasekeli bomdlalo wenguqu ngokufinyelela kuma-semifinals omncintiswano weCOSAFA.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe lamhla ufeze isithembiso sakhe sokupha umanyano we-African Union inkomo. Kodwa lokhu ukwenze ngokupha inhlanganiso isigidi esisodwa samadola i-$1 million athi inzuzo ethengiswe kunkomo ezingamakhulu amathathu azithembisa linhlanganiso ngomnyaka ka-2015. Okulinyathelo elimangalise abaningi nxa kukhangelwe ukuthi iZimbabwe ibhekane lobunzima bemali obunganani. Umgabe wenze lokhu emhlanganweni womanyano lo oqale lamhla kwele Ethiopia okhangelelwe kuphela kusasa. Lumhlangano okhangelelwe ukuhlaziya indaba ezigoqela uhlelwa komanyano lo lokuthi ngawaphi amalunga lumanyano amele angene kugatsha lwezomvikela kumanyano we United Nations. Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxutshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kuhulumende ngoba eseyisa uhlelo lukahulumende lokulima olwe-command agriculture. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba lamhlanje eHarare, umkhokheli wanenhlanganiso umnumzana Chris Mutswangwa uthe ukweyisa uhlelo lwe-command agriculture kutshengisa sobala ukuthi uMoyo kafuni ukuthi lizwe liphumelele, engezelela esithi kumele axotshwe ngesiphangiphangi uMoyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJonathan yena ngokwakhe ngimbona laphana eRayini kuphela nje abantu eZimbabwe umuntu okhuluma iqiniso kabamfuni kodwa ke ngibona ngazani uJonathan Wright sibili laphana akula lutholubi ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona umnanga gwalaba kumbe ubani ube uchiwenga ipolitics yakhe angabe umuntu oyipolitisini yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform yiwo veteran layo uchiwenga but then that is a fact there. Kati ya nuza kulma ngeente ze politiki, ya nungu kabe, amtie lu president, follows but khona ndi vhathu vhe and kha bane ma barage ndi nga ngeni ndi zwandu ze politics ka tshiwe nga rolo ke le nkani ndi ndi nakona alfano ngukani ka tshi iko lapo kunga funokala khona khona kwa pito le zwiti zwikutshele akucacela pa kuti tshiwe nga vhere i politics ni yini indaba se funa kuti ndi nguye ndi se sika ma threat na fana na lapha
ye
kodwa kuri khona lo kana nathi siza kuma naye tini Jonathan sita u right
ye kodwa ke nxa sikhangela okunye abamethesa khona amanye amacala bathi ukhanya ngumuntu ofuna ukubhidliza ibandla ngoba esola inhlelo zikahulumende ezifana laleyo kulima e-Command Agriculture.
Kantanti yabekhona ikhuluma iqiniso. Izanu ukuba kwayo khona laphana ekhona kathesi ngiyidonathan yena lo. Ngabe emkhupha laphana bakhuphe yona ngikwayo izanu isithumile la yashihlambe ihambe ayiphenduli futhi ngoba angeke kulaluthe le plan abangayenza uyahle idilive yena ngokwakhe. Pambilini emuva laphana watheni izani nxa ufuna ukuyithawa ungaboyithawa yi-opposition ngosuyidilize uphakathi khona lapha useyiqedile sephuzile nokumkhupha vele akusela lutho lanxa bemkhupha bamkhuphelani okukhona khona phana okuthilayo akula lutho so ke is either ukuthi bamkhupha ngoba bamkhuphi kodwa-ke kathesi ebekhuluma iqiniso sibile ngento ye-command yena lyani i-command ya-agriculture liyani isimo sayo sibile kathi yona imeleni yona lantshelana oyizwisisayo mbani yikho khona lapho ukuhlupha khona into zona lezi.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu-PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Embikweni wayo okhangela izehlakalo zodlakela ezenzakale ngoNhlangula, inhlanganiso le ithi abasekeli bezanu-PF laba besebenzelana lenkokheli yosiko bethusela izakhamizi besithi zizazisola zingekela ukuvotela leli bandla. Ithi njalo izanu-PF isebenzisa ukudla ukudinga usekelo. Ukwethuselwa kwabantu lokhu kubikwa kubhahe kakhulu ezigabeni ezigoqela i-Midlands, ama-Shonaland West le-Mashonaland Central. Sixhume isikhulumeli se-Hill Zimbabwe umnumzana Rawlings Magede.
Lokho kwenzakalayo esigabeni akulunganga ngisho kuyaphambanisa abantu and siyabona ukuthi nxa kungela kukhula esigabeni akula nthuthuko. So lokho kwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization. Njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections lesi in 2018 and lokho okwenzakalayo kuzabe kuphambanisa ukuthula ukuthi probably sibe lama-elections where there is peace.
Lithi lina abethusela abantu laba bagoqela abasekeli bezanu-PF lenkokheli yosiko ebalisa izinduna labo sobhuku, liyake lihlangane labo yini abantu laba kunhlelo zenu zokukhulumisana lozulu esigabeni emizameni yokuletha ukuthula?
Yebo, thina eZimbabwe siyayenza amalima. Amalima vele abantu from all different ama-political parties aziva khona. Sikuthaza ukuthi kumele bakhuthaza abantu le ndaba yokuthula, even omlisa bosubhuku lama-councillors. So our activities, abantu bonke from different political parties, churches, etc. bayasenda ama-programs ethu. But kathesi in some areas na kulo kuxabana among ama-community members, thina as uZimbabwe siyabona ukuthi nxa kungela interference from ama-political parties, abantu bayahlala kuhle. But it's only when ama-political leaders, political parties beqalisa ukusebenzisa probably bomlisa lobosobhuku, then abantu baqalisa ukuxabana.
Umnumzana Rawlings Magede yisikhulumeli senhlanganiso ye-Heal Zimbabwe. Sixhume njalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Inhlanganiso yethu yeZANU-PF ikhokhelwa ngumongameli wethu ubaba u-RG Mgabe. Iphumele egcekeni ngendaba yokuthi asifuni udlangudlwangu nokutshana wabantu kumbe ukulimazana nokubulalana mazisiya ekhethweni. So leyo yino ibhayibhile esikuphetheyo esililandelayo elifakwe ngumkhokheli wethu ngabo ke suka ngidangala nxa sengisizwa ukuthi kule inhlanganiso ethi ithole into ezinjalo. Kuphinde futhi kumanzi kakhulu ukuthi indaba ikuthola endaweni ezivele zona ziyindawo esingathi nxa ngitshontsha ibala lesilungu esingathi ama-strongholds awezampiyo. Babe vele besithiselani bevele bona beyibo ababusayo khonapho ngoba ungagaya indawo zonke zalezo wakhangela even abameli bedani lepalamende ngamalunga awezanupiyo. Izanupiyo indlela igcike khona ngale yikho lapha ebambe khona yaqinisa kakhulu. So lapho ovele ubambe khona usungahamba uyeduisela isifanana lejaha elihamba liyeduisela intombi evele isimqomile. So khonoku kuyangenisa ubana ukhangelise kakhulu uhlubungu lobontwana. Into leyi yinto ephuma ngokweqiniso na kube ngabantu abasebebone ukuthi ibandla lezanupiyo lingaliza wena ngale yivela sifake-ke okuyimibiko okutshengise ngantu akuzaba lokudla kudla kwendawo zona lezo ukwenzela ukuthi bona phambilini ngale kusasa bakwanise ukuthi bona baqalise ukuthi naha ukhetho lolu belungekho free and fair njengaloko okuhlala kuthiwo.
Ngamanye amazwi babachuma uthi wena la ngamanga aluhlaza.
Uyabona ke ukuthi ngithi ngamanga kumbe kasomanga kusuka kube nzima ngoba mina angizange ngiyofika khona le emash west yangkhona kumbe emash east yangkhona ikhulunywa ngalawo madoda.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF.
Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngomncintiswano wenguqu owe-Costafa Castle Cup lapho iqembu elimela iZimbabwe lama-Warriors elenze izimanga.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibutho lakwelemelika elincedisa kwele Somalia libikwa lihlasele kanzima indawo ephansi kwabalwa becatsha abeqembu le-Al-Shabaab kulelo lizwe.
Uhlangothi olubona ngendaba zezipepheli kumanyano we-United Nations solukhuthaze uhlangothi olubona ngokujezisa amazwe omhlaba ukuthi luqhelise izijeziso zalo kwele Libya ukuze lingathengiselwa izikhali kanye lokuvimba abathengisa abantu kwamanye amazwe besiya kwenziwa izigqili i-human trafficking ngesiNgisi.
Izakhamizi zemakhaza eCholocho zamukele ngenjabulo uhlelo lokulinda kwabomama abazithweleyo eklinika yemakhaza bethi sekuhlenge imiphefumulo eminingi njalo kuyabasiza ukungahambi imango emide lapho sebehelelwa kumbe bezohlolwa ngabezempilakahle. Okuningi asikuzweni kunompumelelo moyo.
Ngokubona ukuthi omama abazithweleyo balumango bebehamba imango emide besiyadinga usizo lwempilakahle ezibhedlela, ugatsha lwezempilakahle lubone kufanele ukuphuma lohlelo lokuthi omama abazithweleyo benelise ukulinda besezibhedlela kumbe emakilinika baze babelethe. Iningi labahlala emaphandleni bahamba imango emide besiyadinga usizo lokwelatshwa okubanzima okuphethwe kabili kubomama abazithweleyo. Abaningi bagcine bebanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya kufaka impilo yabo lengane engozini. Unkosikazi Sima ngokuthula Ncube obelinde ukubelethela eklinika yemakhaza uthi ulinde phose okwenyanga ezimbili kodwa ekubona kungcono kulokubelethela ngekhaya.
Benjani lamalethoweni kuyasinceda ukuthi ungabelethela ekhaya ngoba ekhaya kulengozi. Belethela
ngamanzi lamagezi.
Inengi lithi ukulinda kwenqabela ingozi eziningi noma nje uhlupho yikuba abantwana basala bengela obakhangelayo ngekhaya. Unkosikazi Thenjiwe Moyo ethi kuyanceda ngempela ukulinda usesibhedlela njalo kuba lula ngoba uyabe usezandleni zabezempila kahle.
Ukulinda ukubeletha ezihlobeni zethu sinceda ngakho konke kusho ukuthi ungawuphasi kwesibhedlela umuntu obeletha kulama-complications amaningi. Sometimes omunye umuntu le-BP kokana nxa esebeletha kuyingozi kuye. Omunye umuntu umntwana uyabe libridge enqumile nxa esebeletha kuyingozi kuye. But nxa usesibhedlela kuba lula ngoba uyakusezandleni zamanesi. Ekulindeleni uhlupho lwakhona kuyabe kuyena umuntu nje nxa engalawo amalungiselelo yatsho vele izinswelo abanye abantu silezinswelo so khona okukhana na kuye kuyabe sekuluhlupho nxa esekulindeleni nxa engani igenelisekanga entweni zayo.
Isakhamuzi secholotsho unkosikazi Queen Moyo uthi zinengi ingozi eziba khona nxa umama engabanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya lapho uhlelo lokulinda lungekho.
Ukulinda ukubeletha kuncedisa ngokuthi uma sibelethela emakhaya kuba lengozi eziningi ezitshayisana lazo. Ngingathi ngibeletha umntwana ahitshwe ligazi afe. Ngingathi ngibeletha mina imbeleko zisalele kube lengozi khonaphana ekubeletheni kwami. Ngingathi ngibeletha ngibe lokopho okukhulu uma ngisesibhedlela bangisitopha masinya ukuze ngibelethe kahle. So yikho esikubalekelayo ukuthi sibelethele emakhaya.
Kodwa ekhala ngokuthi ngabe kuyengezwa amandla kagesi lokudla ngoba okwamanje kumele basuke lokudla kwabo emakhaya.
Amagesi ahamba esibhedlela sesi ungenele ikhandlela lakho lomentshisi ukuthi uma amagesi sehambile ulayithelwe ikhandlela lakho ukuze ubelethe kahle. Ukudla esibhedlela udla ukudla kwakho umulindele. Ngiyabembathiye bodwa uma kulomkhulu uma kungela omkhulu ngiyabacelisa ezihlukeni zami ngoba kuyabe kungala muntu osalela.
Inengi labomama abazithweleyo emaphandleni eZimbabwe lokhe behamba imango emide ukuze bafinyelele usizo lokwelatshwa. Omama abalinde ukubeletha ekilinika yemakhaza eCholocho bebehamba amakhilomitha edlula ichumi ukuze bafinyelele esibhedlela. Kulandela uhlelo lokulinda andubana ubelethe, omama abanengi bathi inhlupho ababhekane lazo sezinganeno kodwa lokhe becela uhulumende ukuthi abasize ngokudla lamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 iseCholocho emakhaza, nginguNompumelelo Moyo.
Abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele bathi kumele amabandla afana leZapu leMthwakazi Republic Party asebenze ndawonye ngesikhathi sokhetho. Bathi kusobala ukuthi amabandla la enza okufanayo ngakho angalahlekelwa ngamavoti nxa engangena kukhetho lomnyaka ozayo ehlukene. Umnumzana Petros Sibanda olilunga leZipra Association lomnumzana Victor Vodloza ukubandla leZaphu bathe kungaba yinto enhle ukuthi basebenze leMthwakazi ukwenzela ukunanza izifiso zikaZulu. Kodwa bakhona abakubandla leMthwakazi abathi lokhu ngeke kwenzeke.
Ubumbano luyadingeka baba ngoba isitha sona sinye kodwa thina si-divided okwenza ukuthi isitha sibe namandla okubana singene ngaphakathi kwethu kodwa lapha uma sibambene kungaba lula ukubana sisikhuphe isitha ngoba inhlupho esidibana nazo ziyafana azikhathalekile ukuthi ungwe-Thwakazi Republic Party kumbe ungwe-Zaphu kumbe ungwayiphi inhlangano kodwa njengabantu bemathebeliland siyakudinga ukubana sibambane under i-purpose eyi-1 yokukhipha ukungcindezela.
Kodwa ke lingagcina libambana sokutheni ngoba okunye phela abanye badinga ukuthi kube lalokhu kuthiwa yi-secession ukuthi kukhunywe ilizwe. Kube khona lani lina lithi hayi elikwenzayo kumele kube labantu abaningi yabona kulokuthi kuqunywe ilizwe.
Ngithemba ukuthi sibambane ukuthi sihloniphe amalungelo abantu size abantu ukuthi abantu bona bathini ngoba inhlangano eyinye neyinye ayimiswa zenkokheli kodwa imiswa ngabantu amandla asebantwini. If abantu bakithi bekubona ukuthi bona
kule sidingo sokuthi lezi zihlangano zombili zivambane. Ngikubona mina kungasiyonto ehlupha kakhulu kulokho ikukhulumiswana nje nokuvumelana kube sokusiba khona iway forward ukuthi singasebenza kanjani ngoba izaphu yona ikhuluma ngedevolution of power, then Empowers Republic Party bakhuluma ngerestoration. Kodwa konke lokhu nje kokubili ngikubona kwizinto ezingasiza kakhulu abantu bemhlubulweni wakithi uma laba singahlala phansi sibonisane ukuthi singenza kanjani, singa yini into engasiza ukuthi sisebenzelaneni ndawonye ukuzikhulula nokukhululeka nokubona sihlonipheke njengendlela esifuna kube yiyo yona lokuthi sikwazi ukuthi abantu bethu bekwazi ukuthela umhlaba wabo ngendlela omuntu wonke ayidingayo ophilayo.
Umnumzana Victor Vodloza ekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethu lelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kuVOA Ndebele. Nxa lifuna ukuzwa okuningi ngodaba lolu ngenani kukhasi leVOA Ndebele. Singeneke emgodlagodleni sizwe ukuthi abalaleli bethu bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini WhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kokuya kukamongameli Robert Mugabe emhlanganeni we-African Union lapho anikeze isipho sesigidi samadola. Owokuqala umlaleli igama lakhe kungu-Mncube uthi ikugula komuntu omdala lokho akumangalisi vele, wenzela ukuthi bamthande. Akanandaba lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe, okwakhe kuhlalisa imali kuphela. Willard Ncube uthi uchiya abakhe abantwana belamba ayunikeza amanye amazwe, okunye kufuzwe ancediswe ukucabanga seluphele. Omunye njalo ophe umbono wakhe ngu-Reward Moyo, yena othi ngubaba onjani othatha imbuzi yesibayeni sangekhaya kulanjwa ayekwenza i-donation edale. U-Desire Hadebe yena uthi angithi yikho ukukhulelwa, ikuguga khona lokho. Iyo-ke imbono esithunyelwa kwabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu leVOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7, ngiseWashington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lama Warriors uSandile Chidzambwa ujabuliswe kakhulu ikufinyelela kweqembu leli kusigaba se-semi-final kumncintiswano weCOSAFA oqhutshelwa elizweni leSouth Africa kulezi nsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UChidzambwa okhethe ukuba umqeqeshi weqembu lelizwe kumncintiswano weCOSAFA kungensuku ngaki ukuba lumncintiswano uqale. Uchayele ihlombe abadlali beqembu lama-Warriors ngokwenelisa kwabo ukunqoba iqembu leSwaziland ukuze bafinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yomncintiswano weCOSAFA.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo, ikakhulu ngesandla lakuqala lomdlalo lapho esibe lamathuba ambalwa okuhlohla. Ngesandla lesibili elomdlalo siqhube kanzima, kodwa ngiyajabula ngoba senelise ukunqoba. Okwamanje angifuni ukukhuluma ngomdlalo we-final ngoba khona sizadlala leLesotho ku-semi-final, njalo akwaziwa okungenzakala kulowo mdlalo.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leLesotho ngolwesine, njalo iqembu lizanqoba kulowo mdlalo lizadibana lizanqoba phakathi kweZambia leTanzania ku-final. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu lenkezi Platinum yilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki lethumi lesithupha. Abafana benkezi banqobe abe-FC Platinum nge-2-1 ngempela viki edlileyo, njalo sebele miklomelo engamathumi amathathu lanye 31. Endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona elinqobele Bantu Rovers nge-2-0, njalo lile miklomelo engamathumi amabili lathobamunomunye 29. Iqembu leDynamos lilakho ukundiza liyedlala phezu kweqembu lenkezi nxa lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga komlindi uyacwina eliwudlalela iqembu leChapungu emavikini edlileyo, njalo omiswe ngoba sekuwe igedi iqembu leDimba Red Velvet elikhokhela ngamagoli amane. endaweni yesithathu kule qembu le Black Rhinos lona ilemiklomelo ngamachuma amabili lathoba munembili 28 njalo elilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa ele Chicken Inn kanye lele Highlanders. Abafana beBlack Rhinos babe ngujikidobha nga 1 ka 1 leqembu leZPC Caripa kuthi abe Chicken Inn banqotshwe nge 2 kanya ngabe Chapungu ikanti iqembu le Highlanders linqobele yadange 1 kanya. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngujoseph Njanji.
Humpalumpalu fele, humtakamalu.
Humpalumpalu fele,
humtakamalu.
Na wecholo ocho esenza izimanga lapho eMzansi Afrika uzinja ziyamluma eqhiba uhlelo lwethu lamhlanje kamnandi uthi lamlela singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu PF kuqhubekela phambili.
Silugqiba lapha ohlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande lilayo.
Lo ntungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.